mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 9 Chikunguru July 2021. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi mashanu nevatanhatu 56 vakafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe nezuro. Vagari vekuchinyamukwakwa mudunhu reChipinge South nezuro vakarwisana nevashandi vekambani yeGreen Fuel. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zviviri zvine makumi maviri nevapfumbamwe 2029 zvichitevera kufa kwevanhu makumi mashanu nevatanhatu 56 nezuro. Vanhu zviuru zviviri zvine zana nemakumi mashanu nevatanhatu 2156 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira covid-19 muZimbabwe vave zviuru mazana masere ane makumi mana nezvisere zvine mazana masere nevasere 848,808. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru zvishanu zvine makumi masere nezvina zvine mazana manomwe ane makumi manomwe 584,770. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichinyapararira munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana manomwe ane makumi matatu nevashanu 735. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana matatu nevana 304 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwavo neMashonaland West yave nevanhu mazana maviri ane makumi matatu nevasere 238 vakafa. Manicaland ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri ane makumi maviri nemumwe 221 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matanhatu nezviviri zvine mazana matatu ane makumi masere nevatatu 62,383. Vapora munyika vachiita zviuru makumi mana nezviviri zvine mazana masere ane makumi mashanu nevashanu 42,855. Sangano replatform for youth and community development rinoti vagari vekuchinyamukwakwa mudunhu reChipinge South nezuro vakarwisana nevashandi vekambani yeGreen Fuel vachirwira muganhu. Mukuru wesangano iri vaClaris Maduku vanoti misha mina yakaparadzwa nevashandi vekambani yeGreen Fuel uye zvirimwa zvingangosvika mahekita gumi zvinonzi zvakarimirwa pasi. Ukama hweGreen Fuel nevagari vekuchinyamukwakwa hwagara husina kumira zvakanaka kubva patanga kambani iyi kushandira mudunhu iri. Studio 7 yatadza kubata mutauriri weGreen Fuel amai Nicole Moret sezvo vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo uye vange vasati vapindura mubvunzo yedu yatanga vatumira manheru panguva yataenda pamhepo. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navamadhuku kuti tinzwe zvizhinji panyaya iyi.
Gakava remuganhu kuchinyamukwakwa rasvika pasina kumira zvakanaka. Tingati masecurity guards ekambani yeGreen Fuel vauya kuchinyamukwakwa vakapakatira pfuti pamwe nembwa vachimhanyisa vagari nyaya iripo ndekuti vanga vachida kuti paite zvirimwa zvevamwe vagari zvairimirwa pasi mapurisa nembwa zvanga zvichita kuchengetedza kuti pasaita kurwisa kwenharaunda nekuti nyaya yemuganhu iyi yatora nguva ichiitika saka kambani iyi yakazvipirawo kurwisana nevagari kukuvo vagari vakazvipirawo kurwisana nekambani saka ranga risiri zuva rakanaka kana kuti makwikwi aya atora nguva vanhu vachimhanyisana
pane zvaparadzwa here mukunetsana ikoko
kambani yakwanisa kurimira zvimwe zvirimwa zvevagari pasi nekuputsa dzimwe dzimba dzinoshandiswa nevagari kana vachirima kuminda dzavo tingada kuti vazhinji vazive kuti varimi vekuchinyamukwakwa vachiri nezvinhu zvavo zvakawanda zvichiri mumunda zvinosanganisira donje chibage neuninga unozivikanwa nekuti sesame
saka dzimba dzaparadzwa pamwe chete nezvirimwa zvaparadzwa zvingave zvino uwandu hwakadii
pari zvino tingati mahectars arimirwa pasi angangosvika kuma 10 hectars izvi zvangoita sekuti zvishoma nekuti pari kuita kwekurwisana asi iyo kambani ikuda kuramba ichingoenderera mberi pakurimira zvinhu zvevanhu pasi tine misha dzinosvika kuma 4 dzevanhu vanga vakavaka kuti vakwanise kunge vachirima kune minda dzavo asi tichange tichizokupai zvakanyatsokwana nekuti tichiri kuita assessment sevatungamiriri nekuti kurwisana kuchiri kungoenderera mberi
hapana here nzira dzingashandiswa kana kuteverwa kugadzirisa gakava irori
pane nzira dzakawanda dzagara dzichiitwa nevagari kuti gakava iri ratora nguva riite gakava rinogadzirisika asi chinonesa panyaya yegakava iri chekuti zvinofungwa necommunity zvinofungwa nenharaunda zvagara zvinozivikanwa tinongotaura nezvazvo zvimwe vacho pano pastudio 7 tingati tatova nemakore 10 tichitaura asi chinonesa chekuti vanenge vakamiririra kambani kana kumiririra local authority kana kumiririra hurumende ndo vanenge vachichinja titori nevamwe vekuti kana vakauya kunharaunda community vachitaura nevagari vanozviidentifya segreenfield asi maakutaura navo bva vati zvatingazvikwanisi kuzviita nekuti tiri vashandi pano nepapo vanozodzokazve voti isusu awa tiri local authority mobvunzisa kuti mutosvika pakuti aiwa abhada chakwani nekuti zvapurezident pano nepapo vanouya vakamirira purezidendi pane pavanoti aiwa hatizvikwanisi saka tiri kuona kuti gakava iri richaramba richienda mberi kana rikasagadziriswa patasvika apa habadi kuti kambani iti tinopedzerana vagari vovetiwo tinopedzerana nekuti tiri munyika ine mitemo tiri munyika inoshandisa bembero remutemo
avo vange vari mukuru weplatform for youth and community development vaclaris maduku vari parunhare kuchipinge najonga kandemiri westudio 7 mukuru werimwe sangano revagari reHarare Residents Trust vaprecious shumba vanoti ongororo yavakaita inoratidza kuti kanzuro yeHarare iri kurasikirwa nemvura yakachena inosvika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kana kuti 60% nekuda kwepombi dzakaputika kubiwa uye kusabhadharwa nevari kushandisa mvura iyi izvi zvinonzi zvapa kuti vagari vemuguta vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu vagare vachinetseka kuwana mvura yakakwana yokushandisa mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vashumba
muongororo yatakaita sesangano reHarare Residents Trust panyaya dzekuwanikwa kwemvura nenyaya dzemasuwereji pakabuda zvinhu zvakati wandei chekutanga pakaoneka kuti muguta reHarare mune maplans akati wandei asi zvose zvakabuda mumaplans iwayo ekare kusanganisira zvakabuda mumaster plan yeHarare Water ya2014 zvizhinji zvacho hazvina kuitwa implement chimwe zvakare chakanyanya kubuda ngechekuti seguta reHarare kune zvinhu zvinogona kutoitwa nekukasika
muunga pamuenzaniso
zvakafanana nekuvharwa kwemvura inobuda mupombi dzepasi dzinofambisa mvura malikages ari kuitika mudistribution network anokwanisa kuitwa priority akaplagwa mvura ikayedzera kusvika kuwagari ngekuti iko zvino vagari vazhinji havasiri kuwana mvura chimwezve chakabuda mukati meguta ngechekuti paongororo yatakaita pakawe nekubvumirana kuti mukati meguta reHarare kune wanogadzira mutemo atingati ma policy makers ne wanoita mabasa acho kuri kushaikwa hutungamiri
muonorerei
kuri kushaikwa kuitwa zvisungo zvinoita kuti zvinhu zviitike neimwe nzira hakuna ba leadership iri decisive kuti ikwanise kugadzira dambudziko remvura nemasewage takaona zvakare kuti kunyangwe tichikwanisa kuimprova mvura nenguva inotevera panodikwa kuti paongororwe kuti maprojekti akaita sana kunzvi dam agadzirwe aitwe kuitira kuti mvura igone kuwanikwa yakati wandei kuti igokwanise kusvikawo kumaeastern suburbs emuguta reHarare ngekuti mvura yekukunzvi dam haina kuwanda
ingave yakawanda zvakadii
inotarisirwa kuti inogona kuve 250 megaliters iro guta reHarare tichiwerenga mumagwaro ekanzuro zvakabuda kuti pazuva rega rega tinoda 800 megaliters asi zviwakwa zvesito of Harare zvemoton jeffrey neprince edward zvinongokwanisa chete kuti nyangwe dei zvikashanda 800% zvinosvika pa 714 megaliters per day izvi zvinoita kuti pave nekusarira imwe ingangosvike ku 90 megaliters isina kuwanikwa mvura saka kunzvi dhemu ikawakwa zvichawandudza kuwanikwawo kwemvura zvichibatsiridzana neLake Chiwero
mukuru werimwe sangano revagari reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Blessing abatawo mutauriri weHarare City Council by Michael Chideme.
Nyaya yekurasika kwemvura muHarare inyaya yatiri kutarisa mazuva ano. Iko zvino tiri kuisa mamita munzvimbo dzakawanda. Takadoisa mamita kuSunningdale, takaisa mamita kuGlenview, takaisa mamita kumabvuku Tafara, tiri kuisa mamita kwakawanda kuti mumvura isange ichirasika. KuAshdown Park tiri kuisa mamita futi kuita kuti vanhu vasabe mvura uye vanhu vange vachibhadhara mvura inoenderana nemashandisiro avanenge vaita
sei zvinhu izvozvo zvaakuitwa nguva ino
mamita mazhinji anga akafa asingashandi uyezve kwese kune pombi dzakaputika tiri kugadzirisa kuti mvura isarambe ichirasika mashoko avari kutaura aya mashoko einfomation yatakatovapa tichivaratidza kuti sei tiri kuita zvatiri kuita izvi zvichibudikidza nekuti tiri kurasikirwa nemvura yakati wandei
mutauriri weHarare City Council vaMichael Chideme vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Vakambo vemutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vari mujeri reEast Court mudunhu reKwaZulu Natal zvichitevera kuzvipira kwavakaita kumapurisa nemusi wechitatu manheru. Panga paine kutyira kuti muSouth Africa munogona kuita mhirizhonga kana vaZuma vakakandwa mujeri. More Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica vaDewa Mavinga vati mamiriro ezvino pari zvino munyaya iyi ave kuratidza kuti asvika kumakata.
Mutongo unoratidza kuti nyaya dzave kumakata nekuti vaZuma vainge varamba kumira pamberi peinonzi Zondo Commission yanga ichiongorora nyaya dzeuori muSouth Africa. Zvichaitika iko zvino zvichataridza kuti masangano nematare eSouth Africa akasimba zvakadii nekuti zvinogona kusimudza mheremhere nezvewezha nekuti vaZuma munhu anga ari zvakare ari mune zvematongerwo enyika.
Muzvinafundo paNorthwest University vaCosta Office vaudza Studio 7 kuti kusungwa kwavaZuma kungangokonzeresa mhirizhonga munyika.
Ndoona sokuti panokwanisa kuitika mhirizhonga nekuti takaona masupporters avaZuma achienda kumba kwavo vachiridza pfungwa futi vari muzimotikari vachida kutaridza kuti vanotsigira vazuma uye vakagadzirira kuita zvose zvavanokwanisa kuita kuti vazuma vasaenda kujere.
Asi kunyange hazvo ruzhinji ruchityira mhirizhonga vahofisi vanoti havaoni paine kudekwa kweropa.
Pangangoitika hapo mhirizhonga mbichana, asi hurumende yemuno ndinoona ichikwanisa kugadzirisa nyaya iyoyo. Sezvatinoziva kuti varamaposa vanosikanwa nenyaya yekugona kutaurirana sezvavakaita muma1990s, nyika ino chizosvika pakuwana kuzvitonga kuzere.
Mumwe mudzidzisi paCape Town University, Dr. Blessing Makwembane, vati South Africa ine bumbiro remutemo inokwanisa kugadzirisa zvino kana pakaitika makakatanwa.
Vazuma chero vane mapoka anovatsigira, mapoka aya asina kusimba nenyaya yekuti havasiri mutungamiri wenyika kana kuti vachiri nemukana wekudzoka pachigaro, I think mapurisa, not even masoja, achakwanisa kugadzirisa any disturbances dzinenge dzaitika.
Vamavhinga havati kukandwa mujeri kwavazuma chidzidzo kuvatungamiriri vemuZimbabwe.
Zvaitika kuSouth Africa kuna vazuma chidzidzo chikuru kuZimbabwe kuremekedza matare, kutamba nyaya dzezvehuori, kupedza huori nenzira yekuti zvematongerwo enyika hazvipindiri, nekuti matare anofanira kuti amire ega.
Imwewo nhengo yeMDC Alliance mudunhu reJohannesburg vaInnocent Tsingo vati South Africa yaratidza kuti hapana ari pamusoro pemutemo.
Unoratidza kuti hakuna mombe inonzi haisungwe kana kuti haikamiwe, hakuna mhuka yakakosha kupfuura imwe, mhuka dzese dzakangofanana. Zvinoratidza kuti matare edzimhosva emuSouth Africa akazvimirira oga, haana kumbunyikidzwa sezvatinoona kunyika yevamunangagwa.
Vazuma vapinda munhoroondo yeSouth Africa yekuva munhu wekutanga kukandwa mujeri kubva pautungamiriri weSouth Africa kubva pakawana nyika iyi kuzvitonga. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Mubatanidzwa wemasangano emakereke kuChamembe kweAfrica, weFellowship of Christian Councils of Southern Africa, wakanyorera tsamba kusangano reSouthern African Development Community, SADC, uchikurudzira kuti SADC ikasire kutora matano nekugadzirisa matambudziko akasimudzwa nevana vemuEswatini zvichitevera kusagadzikana kuri munyika iyi. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vanoti makereke emuEswatini ari kukumbira kuti masoja abviswe mumigwagwa umo ari kupomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu. Vanhu veEswatini vanodawo kuti vabvumidzwe kusarudza vatungamiri vavanoda sezvinoitawo dzimwe nyika dziri muSADC.
Churches are in Southern Africa region. Imwe yama members edu iChristian Council yekuSwaziland. Inovando inotibatsira kuti tinzwisise kuti situation yekuEswatini yakamira sei. Saka kubva pane zvose zvanga zvichitika mavhiki apfuura aya, vakakumbira kuti vangafara zvikuru vakawana rutsigiro kubva kumakereke ari muregion, vabatsira kupfuudzira mberi zvichemo zvavanazvo. Saka ndo kunyora kwatakazoita gwaro rakaenda kuna Dr. Tax kuSADC tichitaura zvataionawo nezvei zvataizwa hama dzedu dzekuEswatini dzichitaura.
Zvii zvavari kuchema nazvo zvavari kuti matambudziko avainawo mutsamba imomo?
Panga pane zvichemo zvaiva zvapiwa kuhurumende kubudikidza nemapetitions anga aisiwa kumadunhu. Chiri kukumbirwa nemakereke kuSwaziland chekutanga nechekuti vanokumbira kuti masoja abviswe mumigwagwa mavari kubata vanhu zvisina kufanira, mavari kushandisa masimba akanyanyisa. Vari kuti vari kukumbira kuti mapurisa adzoke aite basa rawo, masoja adzokere kwavanofanira kunge vari kukamba dzavo. Chepiri inyaya yekuti vari kuti zvichemo zvanga zvichitaurwa nevanhu kumatunhu avo hasati zvagadzigwa, zvekuti vanodawo kunge vachisarudza vatungamiri vavo sezvinongoita dzimwe nyika dzemusadhaki uyezve vanoda kuti utongi hweumambo huonekwe kuti hungazvidzana sei neutongi hwemazuva ano hwejekerere hwedhemokirasi.
Munofunga kuti tsamba iyoyo yamakatumira kusadhiki inobatsira sei kugadzirisa matambudziko ari muyeswa tini?
Chinotsvakwa ndechekuti tipfuudzire mberi mazwi evanhu vokueswatini zvavanoshuva nezvichemo zvavo, nokuti sadhaki ine jana rekuti izvichenure panyaya iyi kuti ivo vakaita basa ravanofanira kuita. Tinofunga kuti sadhaki inofanira kuti iratidze kuti zviri kuitika kueswatini hazvifambirani nesingwisingwi yesadhaki yekuti ive nzvimbo inobudirira nerugare uyezve vanhu vachibatiwa nenzira yakafanira.
Mati manzwa here kubva kusadhiki pamusoro petsamba yenyuyo?
Hongu vatipindura tsamba iyoyo vachitiudza kuti vaigamuchira uyezve vachitizivisawo kuti chimwe chezvinhu chatanga takanyora mutsamba muchikuatendewa.
Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. ZimLife.com rinoti vakambove komanda weZipra vaAbraham Dumezweni Nkiwani varemekedzwa neugamba hwenyika. VaNkiwani vanonzi vange vari umwe wevanhu vatatu vekutanga kupinza zvombo zvehondo yerusununguko munyika muna 1962. Vakashaya mushure mokurwara negomarara vave nemakore makumi mapfumbamwe nematatu 93. Bazi rinoona nezvemajeri muSouth Africa, Recorrectional Services Department, rayambira veruzhinji kuti vasatumirana mifananidzo yevaimbove mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vachitambirwa nevakuru vejeri reEast Court, vachiti mifananidzo iyi yakaita zvokubiwa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndadiko pastudio yapo ndinonzi Gwerazi Mamondoro tatambura zanukuyevo yatinzwisa vari kutishungurudza kozinezve kunzi zvibage kujembi mumba mushanga aendese masaga mairi ndokuti awane fetiraiza tanzwa tatambura tibatsireiwo kana kuina anotibatsira ngavapindire tayaura muZimbabwe.
Makadiko Studio 7, ndini wenyu The Great Pasho. Ndine chiitiko mhani chandoda kutaura nhasi chandoona chiri kutitadzisa kwekukunda kuenda kumberi chetribalism. Ndoona chinimwe chiri kutitadzisa kufamba zvakanaka, especially makuseni panews dzemakuseni apa padzechindebele apa. Ndoona kuti hapana zuva rimwe kana hwani rojambika pasina kutaurwa zvemashona mandebele nyaya dzacho. Unotoona kuti kana ZANUPF yacho tinoikunda sei pakadai ipapa. Ndione neimwe nyaya yekusabatana chaiko chaiko muZimbabwe, mapati hobho hobho akadai kuwanda kwemapati tingaikunda sei ZANUPF? Aiwa, mhuri yeZimbabwe iri kutambura, iri kutambura. Dai tangokwanisa kuti tangoitawo pati imwe tabvisa ZANUPF tozosara torwawo tega zviri nani. Ya bodzimwe nyaya zvanyanyisa. Aiwa, zanu vanenge vaitofara kana zvinhu zvakamira mamiri azvinenge zvichingoitika seizvozvizvi.
Manheru manheru akanaka mhuri yeZimbabwe nemuStudio 7. Ini ndinobatikana chaizvo nezvinoitwa navanhu vekumaruwa kunyanyanyai kuna Nabhoira. Vanhu ava handifungi kuti pfungwa dzavo dzakanyasa kuiti hwerwero, bhikozi izvozvizvi vanongotanga kutambura achitambudzika maJMB aya haatombosvikiko. Asi kana tauda unosvika mumaelection kuti tivhote kudai, vanobva vapuwa matisheti asina kana nebasa rese. Haunzi chikafu, haunzi mari, anotokupa imwe nhamo pamusoro penhamo. Asi kana tauvhota kuda unzwa kuti pachikomopo pachikomopo. Toda kuti vanhu vakaita seMDC avoka vakwanisa vambonyasa kutsanangurira vanhu vekumusha uko kumaruwa kumaresefa kuti chii inonzi purezidendi wakamira sei. Wanzwisisi kuti kungoramba nekuti pachikomopo nhamo yacho arova 5 years dzapera achingorwa nenhamo. The president of the people yakakwanisa kumboita marara achibatsira vanhu vekumaruwa kuti vafunge vaone zviri kuenda nyika.
Pastudio apu, pastudio apu, magadi mese, ndokwa zane mkwaro, ndokda mese, tena na uze muno tipa, zecho kwa adi. Diri kuti inini masoko angu, inini panesizi niitika Mzimbabwe, zese, zakanaka, zakaipa, zakaita sei. Aparache ndino ya nyo kushora zangu, but, urumende iripo, iye zano PFE. Eh, you remember that young lady in my yaza. It's the one dog for one since my old VTS. I am not in Brido, it's a tambra of a car. Let us talk about the marriage. So don't you have an answer to Mara TGS for this marriage? You are not Jemma Yusa, I don't think it's one of my US dollar, which thinks any Marino Shanda, but Vandoku Pesmara TGS, when Makar Grim Sungugo. Asono nakiriyo mwafita chochinya sapote zano pifu ya jenima soja wajimirene wana oga. Hii amenu. Haa, saka fanana. Zano pifu, eme sana muna nga guangazi pa jituru. Ni kabri ziage, pambo pindo ocha misa. Ulu chomu.
Magadi iko wa shamarari Studio 7 nika ese. Ntuta ungota urao mairano neje Zimbabwe. Mukatora $50 ya kabuda nezuro hii. Mugo tora $20, mugo isa $10, mugo isa $5, mugo isa $2. Mari zozo ziri zema notes kudaro, zema paper. Hadzikuwa nika na chingwa na wani. Hadzikuwa mbukuwa ni one loaf of bread. Zininge shirewei. Kuriga my elections, kuri easy. Asi kuriga economy, manyepo chayo. Zimbabwe, inoda munu akafana na Nelson Chamisa. Kungesa Nelson Chamisa panyanga, munu na zuchifamba shakanaka jesi. Vanewe Zimbabwe katambura. Zakuda mtunga miriro chibiki, Nelson Chamisa.
Maskati, maskati, pa Studio 7 hapo, magadiko. Wanamkomata nuno kane wangu ose wa shambare me Studio 7, ne wa tsigiri me Studio 7, wa tere me Studio 7, doku wa zai mose. Uno di James Shigona kubaku gokwe, weduwe inichi jemo changu neshe Kotoni. Kotoni atakarima. Takangu unganiza maberu pa makambana, tinakana mare atatitapua, kana sisendi zazo. Chongo ufane zara izi, Kotoni tina ayo, tinakana mare kutigode kutega wachero sugar. Kana kutenga wa hako chero flower ya kutile wopamba, asitakarima. Weduwe, sono nyazisa kututu ndrimirimi wakotoni, wakaita wamba dira wakarima mbanji, wato rinani izi. Wariku lamari yao ya kanaka ya mbanji. Zino uno kukweta afane zara weduwe. Chibake chiripo chakanaka cha hizo. Koto ni chakarima wati kaita gori nani. Ase apana kwa tiri kutenge sa koto ni ashuna. Ndisi yemo, yemo ichikuru mende weduwe. Na kukwa sase kare wana wese we New Paradise. Walopinda sanganure New Paradise. Mamtipte mapo masakaza. Neku jombe wese ndo kwa zembira Jesu Kristo. Jita aleluya.
Izo zange ziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei ne Studio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti nyika yavo haishakwanisi kuramba ichirwa hondo muAfghanistan vachiti America yakabudirira muzvinangwa zvayakange ichida munyika iyi zvinosanganisa kudzinga kubva munyika iyi varwi vanopfurikidza mwero veAl-Qaeda uye kutsvaga nekubata Osama bin Laden. VaBiden vanoti hurumende yeAfghanistan nemauto ayo vanofanirwa kuchichengetedza nyika yavo pachavo. Vanoti mauto ose eAmerica achange abuda muAfghanistan musi wa 31 nyamavhuvhu August gore rino. Vachiti kubuda kwemauto eAmerica kubva muAfghanistan kuri kufamba zvakanaka uye kuri kuitwa zvishoma zvishoma nenzira inochengetedza upenyu hwemauto. VaBiden vanoti America haina kupinda muAfghanistan nechinangwa chekuvaka nyika iyi vachiti ikodzero dzevanhu venyika iyi kusarudza ramangwana ravo uye kusarudza gwara ravanoda kuti nyika yavo itore. America yakapinda muAfghanistan muna 2001 zvinoreva kuti yange yave nemakore makumi maviri ichirwa hondo muAfghanistan. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu makumi mashanu nevatanhatu 56 vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro. vagari vekuchi nyamukwakwa mudunhu rechipinge South nezuro vakarwisana nevashandi vekambani yeGreen Fuel vachirwira muganhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.